Vachitaura pamusangano we 9th Continental Africa Public Service Day wapetwa nasi kuVictoria Falls, wanangana nezuva revashandi vehurumende iri, uye wanga uchisanganisira makurukota emunyika dzemudunhu reAfrica, mukuru weAfrican Union, Ambassador Fatala Sijilumasi, vati hurumende dzemuAfrica dzinofanira kubata vashandi vadzo zvakanaka.
Emikana iriko yekuti tivandudze maitiro edu, zvese izvi ngatiudzanei kuitira kuti tibatane padonzo redu rekuva neAfrica yakabudirira uye inodyidzana sekureva kunoita Agenda 2063.
Vachitaura pamusangano mumwe chetewo, gurukota rinoona nezvemabasa nevashandi uye kugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavima, vati hurumende dzemuAfrica dzinosanganisira yeZimbabwe dzinofanira kubhadhara vashandi vadzo mari inovakwanira.
Hazvingaiti kuti titarisire vashandi vedu kuti vashande zvinodadisa kana tichivahoresa mari isingakwani inozoita kuti vaite mamwe mabhindauko anovapa chauviri chinozovararamisa.
Asi mutevedzeri wemutauriri wemubatanidzwa wemasangano anomiririra vashandi reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, vaGibson Mushangu, vanoti muromo hauzarirwi nerwizi, vachiti pari zvino upenyu hwevashandi vehurumende huri parumananzombe.
Mitengo dzimba dzatinogara, zvokufambisa, zvokuri, zvose zvava kure nemaoko edu kuti tizviwane. Saka dei hurumende yanga yakurumidza kutibatsira ipapa, taita kuti upenyu hwedu hureruke uye tichiita mabasa edu zvakafanira.
Kuoma kwezvinhu uku kwatsinirwawo navaJafet Moyo, vanove munyori mukuru wemumwe mubatanidzwa wemasangano anomiririra vashandi weZimbabwe Congress of Trade Unions.
Maworking conditions avo anenge akati sarirei kumashure. That's why tichiona kuchiitika nyaya dzeuori, nyaya dzekuti vanhu havakwanisi kuzvipira pavasa.
Muzvare Besta Chandata, mugari wemuHarare, vanoti dzimwe nguva vashandi vehurumende vanoita ukasha kana vachibatsira veruzhinji zvichida nekuti vanenge vaine zvinetso zvakawanda.
Vanhu vazhinji kumaofisi dzayakare vari kuishanda vaine bitterness. Umwe anotokugwadzura zvekuti haukwanise kana kuzotomboendera mberi nenhau yako yaunenge wafambira kana kuti unotosvika pakuzoora mwoyo.
Asi mukuomerwa kwevashandi vehurumende, nyanzvi inoongorora zvinoitika munharaunda, vaLuke Chitsike, vanoti kune vari kukwanisa kutenga dzimba nemotokari kunyange vachitambira mari inozivikanwa kuti ishoma.
Semaonero angu ndinoona kuti masivil servants vari muzvikwata zviviri. Pane vari pachikwata chekutanga vari mumusoro nezvidanho zvekuti vanokwanisawo kuwana chouviri nenzira dzecorruption dzinova dzatekechera muZimbabwe. Kwozoitawo mamwe masivil servants asitori nawo yokuti vanokwanisa kuti ndipe mari ndikuitire chakati. Nyaya yeuori ndoyanyanya kuti vazhinji vaite mari masivil servants.
Musangano wakatanga musi wachikumi 21 kuVictoria Falls uyu wanga uchiitwa pasi pedingindira rinoti The African Continental Free Trade Area will require a fit for purpose African public administration to succeed. Iro rinokurudzira kuti vashandi vehurumende dzemuAfrica vange vakakodzera kuita mabasa kuti Africa ibudirire. Chinangwa chemusangano uyu ndechekuti dzihurumende dziremekedze nekupa mibayiro kuvashandi vadzo vanokodzera uye kuti dzibude nezvirongwa zvitsva zvinoendesa mberi mabasa ehurumende zvikuru mushure medenda reCOVID-19. Asi nyanzvi dzeupfumi dzinoti kunyange zvakanaka kuti nyika dzemuAfrica dziide kusimudzira kudyidzana pakati padzo, basa chairo rinofanira kutangira pakuwanisa vashandi mari inotenga kuitira kuti vasashande zinyekenyeke. Vashandi vehurumende munyika vagara vachichema kuti hurumende iri kuvabata nekunze kweruoko, uye masangano mazhinji anomirira vashandi vehurumende akatozivisa kare kuti nhengo dzavo hadzichakwanisi kuramba dzichienda kumabasa nekuda kwekuomerwa. Asi hurumende yagara inoti iri kuedza nepose painokwanisa kuona kuti vashandi vayo vatambiriswa mihoro inovararamisa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.